Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neTransparency International Zimbabwe pamwe neElection Resource Center vange vakamirira MDC Alliance vaJacob Mafume vePeople's Democratic Party vati mutemo wePolitical Parties Finance Act unofanira kubviswa kana kuvandudzwa kuti vese vanenge vakwanisa kunyoresa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika kana dzeparamende vapiwo mari pasi pemutemo uyo. Vamafume vati mutemo uyu unopa mukana kubato riri kutonga pamwe nemamwe mashoma anenge akwanisa kusvitsa pachiereso chekuti bato ripiwe mari.
Haubetseriwo futi kana makandidates akwanisa kupinda kuita makandidates epresidential kana kuti akaita makandidates emp anongosiya funding ichingoenda kuvakuru vehurumende. Saka mamiriro akaita mutemo uyu haubetseri demokrasi muzimbabwe, unovharira vanhu pazhe.
Vamafume vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mutemo uyu unorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuti awane mari kubva kunze kwenyika, uye izvi zvinoita kuti mapato asiri kutonga ashaye mari yekushandisa pakutsvaga rutsigiro. Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo, nhengo yezanupf vatapadzwa mugwadi vati harisi basa rehurumende kungopa wese anenge atanga bato rake mari. Vamugwadi vati mutemo wakatonaka sezvauri.
Political Parties Finance Act iripoi inovapa mukana wekuti kana vachinge vakambena vakadiwa nevanhu vanosvika 5% zvichikwira kuendera kumberi, vanowanawo kasmall amount kanongopiwa maparties ese zvichienderana nepesendeji yamawina nayo kuti munodiwa nevanhu zvakadii, moshandira vanhu moita maactivity zvenyu. Hatitenderi kuti vanhu vafandiwe nemaforeigners, chero ukaenda kustates havatotenderi, iwewo ipapo chero ukaita mazimari ukada kufanda United States of America, Republicans or Democrats unosungwa ukaenda kugwanda mamvera haubudiko.
ZANUPF neMDCT yava Nelson Chamisa ndidzo chete dziri kupiwa mari nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti hapana bato rinofanira kutombopiwa mari nehurumende. Vati kana vave kutonga vachabvisa mutemo uyu zvachose, sezvo vachiti kutambisa mari yehurumende inofanira kunge ichishandiswa pamabasa ebudiriro.
Mutemo wacho ukautarisa hautauri kuti unofanira kupiwa mari endirini. Saka izvozvo zvinoita kuti vangoite madiro avo nemari iyoyo. Saka vanogona kutora mari yavanoda nekuti ndivo vanenge vachizvipakurira nguva yavanoda. Saka zvinotoita kuti playing field yetirikukomplena kuti haina kumira zvakanaka, iva votoramba yakatosamira zvakanaka.
Vamangoma vati vanhu havafaniri kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika kana kutanga mapato kuti vagopiwa mari nehurumende. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vati handi mapato ose anofanira kupiwa mari, asi kuti panofanira kuva nechiereso chekuti ndiani anopiwa mari. Vanoti nyaya yekuti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvemavhoti ndiwo anopiwa mari inofanira kuongororwa, uye zvikamu izvi zvinofanira kuderedzwa kusvika pachikamu chimwe chete chemavhoti kubva muzana zvemavhoti. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti mapato akapiwa mari pachena munhu wese anogona kutanga bato rake. Mutongi mukuru wematarezi Mhosva vaLuke Malava vakarasa nyaya yemamwe mapato ainge akwidza nyaya kudare reConstitutional Court achidawo mari pasi pePolitical Parties Finance Act vachiti kuita bato rezvematongerwo enyika harisi bhizinisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.